Pamusoro pebhuku randakanyora iri, ndakarinyorera kuti vana vedu vadade nemitauro yedu yemuZimbabwe. Pane mitauro yakawanda asi Shona neNdebele ndomitauro mikuru yemunyika yedu.
Chii chakaita kuti musvike pakunyora bhuku iri kana kuti muite pfungwa yekunyora bhuku irori?
Ndakarinyora bhuku iri. Mwana wangu akazvarwa kuno ane makore maviri. Isusu tiri Shona uye tiri maNdebele futi. Saka tarichida kuti anzwisise mitauro zvirudzi zvese izvozvo uye afare nazvo. Nguva dzakawanda zvirudzi izvozvo hazvibatanidzwe, asi ndakaona kuti zvinokosha stereki kuti tidzibatanidze, nokuti vana vedu vanofanira kuziva mitauro mikuru yemuZimbabwe.
Saka iro bhuku riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe?
Bhuku iri rinenge riri kudiwa chose nevana veZimbabwe. Pane community yedu yatiri kukura nayo pasocial media, tichibatsirana, tichidzidzisana, uye pane vamwewo vari kuona kuti hapana mabhuku akadai, saka vari kufara nebhuku.
Saka munoona richibatsira here vana netarisiro yamuinayo imi, tichiona kuti vazhinji munyika dzavagere vakungotaura nevana vavo nemitauro yemunyika idzodzo?
Bhuku iri rinofanira kubatsira vana shuwa, uye ndinoona sekuti kana takava nemabhuku akawanda akadai, vana veduwo shuwa vanofara kudzidza nezvenyika yavo. Mitauro iyi tinenge takuitaurawo kudzimba dzedu. Hatisi kuti vana ngavaite fluent kuti vanyatsokuita nyanzvi yezvirudzi izvi, kwete. Tinoda kungoti vanzwisise, vagone kutaurawo nehama dzavo dziri kumusha nekunokowo, uye vave nepride nekwavanobva nezvirudzi zvavo, sezvinoitawo vamwe vana vedzimwe nyika vanotaura zvimwe zvirudzi.
Saka iro bhuku riri kuwanikwa kupi kana kuti rinowanikwa papi kune vanenge vachida kutengawo vachiverenga?
Pari zvino rinowanikwa, rinogona kupreordwa pawebsite yedu www.pilisacreatives.com. Pilisa chiNdebele chinoreva kuti to bring something to life. Tinotarisira kuti tichanyora mamwe mabhuku, tiri kutobika mamwe maproducts. Pane kalenda rinogona kutengwa izvinozvi, rinodzidzisa vana mwedzi nemazuva viki muchiShona nechiNdebele. Bhuku iri rakadanganana nevana vadiki from tingati kana 2 years to 7, asi zvinoenderana nekuti mwana wacho anogona here zvirudzi. Kana asingagone chaizvo, iya ane makore 14, anotogona kubata bhuku iri odzidzira ipapo futi. Uye bhuku iri rinogona kubatsira chero vanhu vakuru vari kuda kudzidzawo mitauro iyi. Pane vakawanda vanogara kunze kweZimbabwe vakarorwa, uye vakarorwa nevanhu vasiri vekuZimbabwe vanenge vachidawo kudzidzawo zvirudzi zvedu, saka vanogona kurishandisawo bhuku iri zvakare. Uye pane vanoda kuti vana vavo chero vasiri vekuZimbabwe vangova neexposure kudzimwe nyika marudzi akasiyana siyana, vanogona kurishandisawo bhuku iroro futi.